Pese patiri kufamba munyika muno tisangana nezvizvarwa zveZimbabwe. Vari kutiudza shuviro yavo yekuti vake dzimba kumusha kana kutenga dzimba. Asi dambudziko riripo nderekuti pavanotumira mari kuhama nekushamwari nevavakidzani, mari yakawanda haisi kushandiswa zvayaifanira kunge ichiitika. Saka vane dambudziko rekuti vanga vachitadza kuinvesta kumusha pakuvaka dzimba kana pakutenga dzimba. Saka ndosaka taita partnership nemareal estate agents, nhasi tatanga neWestpro.
Asi tinoona kuti nyika kana kuti vamwe vemunyika pari zvino vari pazvirango, zvirango izvi hazvikanganise here mabhizinesi ange vana reZimbabwe avanenge vachida kuita munyika?
Zvirango hazvikanganisi. Zvirango zviripo zveOFAC zvakatarisana nevanhu vakaiswa palist yeOFAC, uye takawana simbiso kubva kuhurumende yemuno kuti vana veZimbabwe vari kuno kana maamerican investor vanogona kuita bhizimusi nevamwe vavo vekuZimbabwe vasiri pazvirango izvozvo. Chingangonetsa pazvirango inge yange iri nyaya yemapayments kuti anofamba sei, asi izvozvo zvakagadziriswa nehurumende yakaita setup mavehicles akawanda anobatanidzira neVictoria Falls Stock Exchange zvakare.
Tinoona zvakare kuti makange muri kuAtlanta uko maiedza kukwezva zvizvarwa zveAmerica zviri koko kuAtlanta. Pari zvino pane zvirongwa here zvamagadzira?
Hongu, Atlanta Black Chamber of Commerce iri kutumira iyoyo vamiriri vayo vachange vachienda kuZimbabwe muna March iwo mwedzi uri kuteera uno. Vachange vachibatana zvakare nevamwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kubva kunana Dallas vari kuda kuivo kuita mainvestments kumusha kuZimbabwe.
Tiri panyaya iyoyo yemainvestments, vanhu ngavasimbise sei kuti vanozogona kuburitsa mari yavo munyika?
Mainvestments mazhinji achange achibva kuno, tichange tichivabatsira kuti vainveste through maring-fenced facilities zvikuru sei kubudikidza nekuVictoria Falls Stock Exchange, kuitira kuti mainvestments avo angobatwa as foreign direct investments ari kuitwa nemari yekunze. Saka hatitarisire kuti pachaita dambudziko kuti mari iyo idzoke kunoko.